mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 24 kukadzi 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Mashoko atiri kutambira anoti mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vakudza mauto avo kuti apinde muUkraine zvechisimba apo sangano reUnited Nations ranga riri pakati pehurukuro pamusoro penyaya yeRussia neUkraine. Vachitaura patelevision, vaPutin vati vapinda muUkraine kuti vachengetedze upenyu hwevanhu veRussia. Sangano renhau reBloomberg News rinoti pari kunzwikwa kuputika putika muguta guru reUkraine reKiev. Hatisati tanzwa mashoko anobva kumutungamiri weAmerica vaJoe Biden, asi Studio 7 ichakuunzirai nyaya iyi zvakazara panhau dzedu dzamanheru. Ini ndini tanonoka wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Gore negore patinoita sarudzo tinoona mhirizhonga ichikura ichiwedzera muZimbabwe, saka tiri kuda kuti tiongorore tidhokumende mhirizhonga dziri kuitika kuitira kuti nyika yese izive, bati zvikuru sei tiedze titore matanho ekuita kuti tiprevente mhirizhonga iyoyi.
Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoburitsa gwaro rinoshoropodza mirishonga yezvematongero enyika, iyo vanoti yakatanga pakaziviswa zuva resarudzo dzemabai elections.
Hatikatyamadzi nemashoko aya achibva kune vanhu vakaita sana Musa Kiki vanotaura kuti vanotungamirira masangano akazvimirira oga, ivo vachizivikanwa kuti ndidzo zvimbwa mberi, ndizvonungamidzo dzomusangano unopikisa.
Asi bato reZANU-PF rinoti izvi zviri kubva kumasangano avanoti anoshanda nebato reCitizens Coalition for Change.
Saka izvozvozvo pachazvo zviri kuenda kunoreducea the total number yatichava nayo musarudzo yevanhu vanenge vari muvoters row vachazokwanisa kunge vachinyoresa kuvhota. Saka tagara tatone limited number of voters yavanhu vari kuenda kunovhota muelection riri supposed kunge ringe richivhotwa nemunhu wese.
Sangano reproject vote 263 rinoti zvinokatyamadza zvikuru kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvingaomeserwa kunyoresa kuvhota seizvi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum nezuro rakaburitsa gwaro rinoshoropodza zvakasimba mirizhonga yezvematongero enyika, yarinoti iri kuitika munyika kubva mwedzi wapera uye kubva pakapavurwa bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change mwedzi wapera. Sangano iri rinoti kubva pazibiswa mazuva esarudzo dzemabai election, sangano iri raona nyaya dzemirizhonga ine chekuita nesarudzo dzinosvika 112 dzakarongwa nevezvematongero enyika pamwe nekushungurudzwa uye kusungwa zvisina tsarukano kwevanopikisa. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru weHuman Rights NGO Forum vamusa kika kuti tinzwe zvizhinji.
Hongu, sangano redu riri kuongorora mhirizhonga ine chekuita nematongero enyika kubva mumwedzi waJanuary. Saka tiri kutarisa svondo nesvondo zvinenge zvaitika maererano nemhirizhonga takatarisa mabai elections ari kutevera. Saka svondo nesvondo tiri kuburitsa gwaro tichitaura zvinenge zvaitika uye nemainterventions anenge aitika musvondo iroro.
Sei muri kuita izvi, Dr. Kika?
Izvi tiri kuzviitira nekuti gore negore patinoita sarudzo tinoona mhirizhonga ichikura ichiwedzera muZimbabwe, saka tiri kuda kuti tiongorore tidhokumende mhirizhonga dziri kuitika kuitira kuti nyika yese izive, bati zvikuru sei tiedze kutitore matanho ekuita kuti tiprevente mhirizhonga iyoyi.
Matunhu api amuri kuona ari kunyanya kubatwa nemhirizhonga iyi?
Pa parizvino nzvimbo dziri kuitwa by-elections ndodzatiri kunyanya kuona dzichinetsa nenyaya yemhirizhonga. Parizvino guta reHarare zvikuru sei ndora tingati riri pamberi munzvimbo dzakasiyana-siyana muHarare. Tiri kuona mateams vari kuita macampaign munzvimbo dzakasiyana-siyana vachiclasha sevatsigiri vemapolitical party. But zvikuru seiwo zvekare tiri kuona kunyange vagari chaivo vachikanganiswa kana kuti vachisangana nenyaya yemhirizhonga iyoyi.
Imiwo sesangano zvii zvamuri kuzokurudzira kuti zviitwe kugadzirisa dambudziko irori?
Isu tinokurudzira zvikuru senyaya yekuyanana. Kana vanhu vachitsigira mapato akasiyana hazvireve kuti vanhu vavengana kana kuti vanhu havasisiri maZimbabwe. Saka zvikuru sei tiri kuti mapato ari kucontesta mumaelections awa ngaaburitse mashoko kuvatsigiri vavo nekunyika yose, kunyange pavanoita marali kana misangano yavo ngavafambise shoko rekuyanana neshoko rerunyararo. Vazhinji vanoteerera vatungamiriri vavo mapato imomo. Saka tiri kutarisira kuti tisanzwe mashoko anokurudzira vanhu kuti vaende kunoita mhirizhonga kuitira kuti vahwine maelections. Tiri kuti handiyo nzira yacho.
Muri kugara pasi here nevemapato iwavo muchitaura zvamuri kutaura izvi?
Zvimwe zvo zvatiri kuronga kuita musangano watingati interparty dialogue unounza vamiririri vemapato akasiyana-siyana pamwe chete neatinoti maindependence commissions edu munyika kuti tibatsirane pamwe chete kusimudzira shoko nemaitiro anounza runyararo munyika. Asi tiri kuendesa zvekare mashoko akasiyana-siyana, iwo mareports atiri kuburitsawa tiri kuendesa kumapato, tiri kuendesa kuhurumende, tine zvekare mamwe macommunication atakaita neyatiri kuramba tichiita kuhurumende kuti tivazivise kuti ndo zviri kuitika munyika izvi. Asi dai tafamba tichidai kuti muwanike runyararo.
Tinonzwa vamwe vachiti munyika hamuna mhirizhonga asi kuti vemasangano akazvimirira ndimi munosimudza mashoko iwayo ekuti mune mhirizhonga. Munoti
ichocho hachingave chokwadi. Isu basa rimwe ratinoita kuno seZimbabwe Human Rights NGO Forum nderekuresponda kana kuti kudaira paya patinenge tadaidzwa paita mhirizhonga. Tinodaidzwa kuti timirire vanhu mumatare edzimhosva. Tinodaidzwa zvekare kuti tinge tichibatsira pane avo vanenge vakuvara kuburikidza nemamwe masangano edu. Saka inyaya dzatiri kusangana nadzo zuva nezuva.
Avo vange vari mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi mukuru muboka rezvekubuditswa kwemashoko muzanu PF vatafwadzwa mugwadi vanoti havakachamadzwe nemashoko ari kubva kumasangano avanoti anoshanda nebato reCCC uye neanopikisa hurumende. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hatikachamadzwi nemashoko amuri kutaura, zvekare hatikachamadzwi nemashoko aya achibva kune vanhu vakaita sana Musa Kiki vanotaura kuti vanotungamirira masangano akazvimirira oga. Ivo vachizivikanwa kuti ndizvo zvimbwa mberi, ndizvo nhungamidzo dzomusangano unopikisa, ndizvo nhungamidzo dzavachamisa. Saka naizvozvo hazvitivhundusi tichinzwa kuti vanopomera musangano weZANU-PF mhosva dzausina kupara. Kova Musa Kiki ka handiti ndivo here wevamwe vanopikisa hurumende? Zvinozivikanwa izvozvo uye hachisi chinhu chitsva.
Asi kavamugwadi, pari kunzi pane umboka apa hwemhirizhonga iri kukonzerwa nebato renyu?
Chandingangoda chete kuti panguva dzino mhuri yeZimbabwe inzwisise ndechekuti musangano weMDC kubvira uchakabatana nokupatsanurana kwavo havana kana chimwe chete chavanokwanisa kupa kuvanhu vemuZimbabwe kana kuvabatsira nacho kuti vatsvake rusigiro sezvinoita musangano weZANU-PF. Havana kana gwara rebudiriro kana nzira yatingati policy direction yokuchinja mararamiro anoita vana vemuZimbabwe. Taona vachipiwa rusigiro kumaguta akaita sana Harare nana Bulawayo. Asi for the past 2 decades makore makumi maviri adarika havana kana chimwe chete kubva muzana chavakakwanisa kuti vaite kuti vabatsire vanhu vanovavhotera. Vanotsvaka rutsigiro vachipomera mhosva kubato reZANU-PF. Vanotsvaka rutsigiro vachipomera mhosva dzekushungurudzwa kodzero dzavo kunyange vachiziva kuti vanenge vachinyepa. Asi izvi vanozviitira iri nzira yokutsvaka kunzwirwa tsitsi. Asi kavana vemuZimbabwe havana kupusa. Makore makumi maviri adarika aya vazviona kuti vanhu ava havana solusheni, havana zvekare nzira kana kuti direction yavanotitaridza kuti toenda kupi ndokusaka maguta asina mabhini ari kutakurwa tsvina izere pese pese ndokusaka mvura ine tsvina iri kubuda mapombi dzimwe nguva kune dzimwe nzvimbo kumaguta isiko ndokusaka migwagwa yedu yazara makoronga yabvarurwa nepakati nokuda kwokuti vanhu ava vana fomura saka hatidi kupedzerwa nguva nevanhu vasina chokupa kuvanhu kana chokuitira vanhu votsvaka kunenedzera ZANU PF kuti vatsvake kunzwirwa tsitsi vachinzi vachorerwa kodzero dzavanhu
avo vange vari mukuru muboka rezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mamwe masangano akazvimirira anokurudzira vanhu kunyoresa kuvhota anoti uwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota hunongova hushoma kunyange hazvo Zimbabwe Electoral Commission ichiti iri kufamba ichikurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota. Rimwe remasangano awa, Project Vote 263, rinoti harinzwisisi kuti sei kunyoresa kuvhota chiri chinhu chinganetsa kudai sezvo hurumende ine mahofisi kwese kwese munyika. Sachigaro veproject Vote 263 vaAlan Chipoi vanoti vanhu vese vane makore gumi nemasere vanofanirwa kunyoreswa kuvhota panguva yavanopiwa zvitupa. VaChipoi vanoti kuvhota ikodzero inokosha pasi pose uye sangano ravo rinoshungurudzika zvikuru kuona vechidiki vane chido chekuvhota vachidzorerwa kudzimba dzavo pamusoro pekushaya magwaro akakwana anogona kuti vanyorese kuvhota. Tabata VaChipoi kuti tinzwe zvizhinji.
Mukoma tanonoka tanga tine maproblems akawanda last year, I think muchikuku remember atichita maproblems neZimbabwe Electoral Commission vachiti takwanisa kunga tichiregista vanhu vakati tikatono tikanzi vamwe vanhu havasi kuapia, a lot of things zvaiitika. So izvozvozvo pachazvo zviri kureva kuti tine vana vakawanda vanosvika mamiriyoni mairi. More than that, in fact, vasati varegista kuvhota. And the main cause haisi pakuti vana havasina kuregista kuvhota, but they are already 18 years of age. Vari kuda kuregista kuvhota, but havana zvitupa zvinodiwa kuti varegiste kuvhota. Saka izvozvozvo pachazvo zviri kuenda kunoreducer the total number yatichava nayo musarudzo yevanhu vanenge vari muvoters row vachazokwanisa kunge vachinyoresa kuvhota. Saka tagara tatone limited number of voters dzevanhu vanopenda kunovhota muelection riri supposed kunge ringe richivhotwa nemunhu wese.
Saka zvoitwa sei VaChipoi? Imimi seproject Vote 263 mune rimwe gwara here ramungada kutora pamusoro penyaya iyi?
Kubva izvozvizvi kuenda mberi seorganization hatisisiri much worried nezvimwe zvinhu. Taakuda kupusha maelectoral reforms aya kuti you know hapana chinhu chinonetsa kuti munhu anga achirejistwa kuvhota. I think kuti munhu paanongosvika 18 years paanoenda kunotora chitupa kuofisi yekwarejistra, maofisi ekwarejistra nemaofisis ezek anofanira kunge achishandidzana kuti munhu paanongokwanisa kutora chitupa munhu ngaabva atongowa registered voter ipapo. But tinozosanganawo neamwe maproblems ekuti munhu anenge akutransfer maybe kwaakakurira because my election edu muZimbabwe, as you know, they are polling station based, meaning kuti kwawakazvarirwa ndoko unongopiwa futi kuti kwauri kuenda kunovhotera. So tinozosanganawo neamwe maproblems ekuti vanhu vanenge vatransfer kuenda munzvimbo dzakasiyana siyana kubva munzvimbo dzavakakurira. Ndo macases evanhu now vanozofanira kuenda kuZimbabwe Electoral Commission kuti aiwa kwandirofanira kunga ndichirejista ndichinovhotera hakusisiko since ndakatransfer ndakuenda kunogara kunzvimbo yakati zeki yotichii. But pari zvinoizvi hatisatanei danho iroro, but ndoratiri kufamba kuti tipush because hachifanhi kuva chinetso kuti ruzhinji rweZimbabwe ruwaniswe mukana wekuvhota, iko kuvhota kwacho iri kodzero. Saka tikati kodzero ikodzero yemunhu kuvhota, yeti zvinodiwa kuti munhu arejiste kuvhota zvakalimitwa, zvakatsikirirwa, zvakadzvanyidzirwa. Taakutoreva kuti kodzero iyoyo yekurejista kuvhota yambunyikizwa. So ndopamunozoona malawyers eZimbabwe Human Rights Lawyers akuzotanga kupinda vachisungisana nezeki vachiita zvavanoita. Of course isusu are not part of them, but vanenge vaine kodzero yekuita izvozvozvo nekuti zeki inenge yatadza kufambisa basa rayo nemasi.
Abo vange vari sachigaro ye project 4263 va Alan Chipoi vari parunare kumutare ne Studio 7. Tatadza kubata mutauriri we Zimbabwe Electoral Commission amai Leticia Kazembe uye pataenda pamhepo mibvunzo yatavatumira yanga isati yapindurwa. Zirezo tano raka zivisa nezuro kuti hapana akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana matanhatu nevapfumbamwe 609 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvinosiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose uchingova pazviuru zvishanu zvine mazana matatu ane makumi masere nevasere 5388. Ukuo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava pazviuru mazana maviri ane makumi matatu nezvina zvine mazana mashanu ane makumi masere nevapfumbamwe 234,589. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhombo yekutanga yokudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana matatu nemakumi mana nezvitanhatu nemazana manomwe 4,343,700. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu ane makumi manomwe nezvinomwe zvine mazana manomwe neumwe 3,377,701. Ukuwo vabaiwa nhomba yechitatu vave zviuru zana nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mashanu nevashanu 108,955. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Rinoti mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vapindura mashoko emanyepo akataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti bato reCCC rinoda kukonzera mhirizhonga kuti Zimbabwe idzokere kumazuva akare. VaChamisa vanoti hazvina zvazvinobatsira kupindura vanhu vanoita basa rekuparidzira manyepo asi vachiti vanofara zvikuru kuti vaMnangagwa vakange vakateerera vaChamisa vachitaura kuvatsigiri vavo. NewZimbabwe.com rinoti bazi reReserve Bank of Zimbabwe rinoongorora nezvemafambisiro emari rakabata mabhuku kana kuti maaccounts emakambani mashanu achapomera mhosva yekuchenesa mari kana kuti money laundering. Makambani aya anosanganisa TransSafe, Power Speed Investments, Electrocells, Halstead Brothers Limited neNB Stores. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadii makadii kupa Studio 7 apo. Ndiropo komendi yangu pane zvakataura waMnangagwa wachipindura waChamisa. WaMnangagwa wakati nyika inowakwa newene wayo. Tichirova kuti waridzi wayo. Kuo machaina harikuya achiluta muZimbabwe upumi wenyika achiendesa kunze kwenyika waridzi wenyika here ndibvunzireiwe ipo papapa. Pakandibata stereki ndavasataure kudaro baWaMnangagwa. Zvinorwadza, zvinorwadza.
Makadii makadii paStudio 7 apo ana mukoma Jonga navana mukoma Tanonoka Hwande. Aiwa inini ndinofara chaizvo chaizvo. Ndinofara kana muchifarawo. Ndinoda kumbotaurawo nemukuru unozviti mutungamiri wenyika yeZimbabwe, mutongi wenyika yeZimbabwe ivo vanozvidza vaEmerson Mnangagwa. Mudhara uyo ngaarege kutora Zimbabwe kunge gadheni yake. Anoti mugadheni mangu hamupindi munhu. Ndakasosa ndakaisa ruzhowa. Zimbabwe inyika yemaZimbabwe isusu. maZimbabwe. Saka zvavanotaura zvekuti kwanzi Zimbabwe yaizopfizve yakatongwa nerimwe bato ndindichatonga Zimbabwe kusvika ndafa. Kana iri gadheni yavo yavakapiwa naSabhuku vanotaura izvozvo. Kwete Zimbabwe, iyo inyika yedu iyo, tinotoitora chete whether hot or cold, ndapili yake mukomana 2023.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Chikwata cheZimbabwe cheMighty Warriors chakakundikana kuenda kumakwikwi eAfrica Women's Nations Cup kuMorocco, kunyangwe chakakunda chikwata cheBotswana cheMares. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Chikwata cheMighty Warriors chakakunda Botswana 2-0 mumutambo wechipiri wakatambirwa munhandare Obed Tutu Chirume Stadium muguta reFrancistown muBotswana. Mumutambo wekutanga muHarare, maMighty Warriors akarohwa neBotswana 3-1. Izvi zvakabva zvapa Botswana tikiti rekuenda kuMorocco sezvo yakakwanisa zvibodzwa zvakawanda kuZimbabwe zvinoverengwa kaviri. Chibodzwa chekutanga cheZimbabwe chakanwisana Immaculate Msipa, chechipiri chikanwisana Privilege Mpeti. Murayiridzi weMighty Warriors Muzvare Sithethelelwe Sivanda vaudza Studio 7 kuti chikwata chavo chakatadza kubudira nekushaya gadziriro yakakwana.
The first leg really yatakatamba kuHarare. It was more like a game yekutanga after a long time tisina activity. And in terms of fitness, titanga tiri pasi zvedu pa fitness, but ndaona kunge game rekuhumu ravadzidzisa ma players really, and it gave them that match time. Saka nasi ndofunga tatanga tatamba Moshe, we could have even won in a white match, but I'm happy in the performance of my players. We go 3-3, but they've got an advantage, away goals. But I'm still happy in terms of the performance of my players.
Vaenderera mberi vachiti maMighty Warriors asi kuwana rutsigiro rwakakwana kana zvichienzaniswa nechikwata chenhabvu chevarume chema Warriors kubva kuhurumende pamwe chete nana muzvina business munyika.
True kushuvira kuti dai vanhu vakawanda vakasupporta women football. Tinotenda kune avo vanosupporta, but like the men, we still need even more people to come in for the support yevasikana so that vanoramba vachidevelop and playing better, vozowanawo raramo yakanaka.
Vachitaridza kusuruvara, Muzvare Musipa avo vanhu vacaptain veMighty Warriors vanoti vatambi vakazama asi zvakakona nganga murapwa achida.
Tazama kutamba nepatinogona, kungoti tatisino hedu lucky because we managed to score 2 goals. Munhu wese aisa zvese zvaanazvo kuti tiwane those goals, tiwane 3 points, but we were just unlucky.
Muzvare Musipa avo vanotambira nhabvu yavo kunyika yeTurkey vanoti kunyange vakakundikana vanozviziva kuti vanasikana vakawanda vanovavona semagamba chaiwo.
Nekutamba kwataitawo iko kuti we were trailing 3-1, we tried our best, it means that we are heroes, so tinofara ne 3 points that atora though we couldn't qualify.
Manager weMighty Warriors Muzvare Tafanzo Pasera vanoti vakafara kuona zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muguta reFrancistown zvichiya kuzopa rutsigiro maMighty Warriors.
Tinozoti vanhu vari kutitsigira, we know because of this COVID pandemic a lot of restrictions are being put in place, so we understand, we totally understand.
Africa Women's Cup of Nations yaizikanwa seAfrican Women's Championship isati yashandurwa muna 2015, makundano anopindirwa nenyika dzepasi rose uye anoitwa mushure memakore maviri. Zvikwata gumi nezviviri ndizvo zviri kuenda kumakundano aya, uye zvinosanganisira Nigeria ine mukombe uyu, South Africa, Zambia, Cameroon, Burkina Faso neSenegal. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. panguva iyo mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vatanga kutemera zvirango panyika yeRussia. Zvizvarwa zvizhinji zveAmerica zvinoratidza kuti hazvitsigiri kuti America ipindire zvikuru mubopoto iri pakati peRussia neUkraine. Vachitaura kuUnited Nations nezuro, gurukota reUkraine rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDmytro Kuleba vakakurudzira nyika dzose kuti dzibatsire Ukraine, vachiti Russia haizogumiri pakupinda muUkraine mega. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Frank Guni, tikatanga nekuvabvunza kuti sei Russia yanangana neUkraine kusvika pakadai.
Kutanga zvinosimbaradza ruoko rweRussia pakuedza kusunda kana kuti kupushira NATO kure nemabhodha ayo. Munoda kuti vateereri vaziye kuti zvakare Russia ine chirongwa chayowo chinonzi collective security yemafomer Soviet states inosanganisira ivo vana Belarus vatambotaura. Saka ikatora zvimatunhu nezvimatunhu izvi zviri mune dzimwe nyika, takaona vachiita zvakare izvi mumwe chete kuGeorgia uko muna 2008. Zvinosimbaradza Russia kuti ive nemauto anenge ari kure nebhodha rayo, kuitira kuti kana pakaitika hondo pakati peNATO neRussia ive nenzvimbo yakakura yekuti vanokwanisa kurwisana neNATO vari kure kwevamarussians akawanda. Chechipiri, izvi zvinoita kuti nyika dzakaita seUkraine dzive zinyekenyeke nokuti hadzisina utongi hunokwanisa kuti hurumende inge ine simba kana kukontrola mabhodha ayo.
Vaguni, sei vaVladimir Putin vachiita sokutora Ukraine serimwe dunhu reRussia?
VaPutin vari kuti ivo Ukraine yagara iri zvipande nezvipande zvakangobatanidzwa pamwe chete kunzi yava nyika inonzi Ukraine, asi vanga vagara vari vanhu vane zvimatunhu zvavo zvakasiyana. Saka ivo vaPutin vari kuti muzvimatunhu mune vamwe vagara vachitaura pure Russian vasingataure Ukrainia o mamwe marudzi. Saka ivo vari kuti vane simba uye vanokumikidzwa nemutemo weRussia kuti kwese kune vanhu vanotaura rurimi rwechiRussian vanofanira kunge vachichengetedzwa neprotektwa neRussia. Saka ndo zvavari kuita, havasi kuda hondo asi vari kuti havangarege vanhu vavo vachiurayiwa kana kuti vachidzvanyirirwa mune zvimatunhu izvi.
Zviri kuitika zvese izvi zvinodini kuchimiro cheAmerica? America iri kutadza here kufambisa nyaya iyi kana kuti hapana zvainokwanisa kuita?
Pane zviri chekutanga ndechekuti America iri kutadza kudyidzana neRussia nekuti iri kuita yatingati reactive politics, kuitira kuti kutaura kuti iwe America sehurumende iri kutandanisa mimvuri yeRussia. Russia yakakalkureta kudhara nechekare nyaya idzi, vagara vachitoziva kuti America ichaita so kana ichitikaita zvakati. Saka chekutanga, America haisi kunzwisisa zviri kufungwa navaPutin uye zvinangwa zvavo. Saka naizvozvo iri kuteera mumvuri wavaPutin. Ndochekutanga zvira kuti muno munyika yeAmerica mashaya vanhu vane ruzivo rwakakwana rwokuda kuziva kuti vangadyidzana sei neRussia, uye zvaderedzawo masimba eAmerica. VaPutin vatorawo advantage yekuti munguva pfupi yapfuura vaBiden vakabuda munyika yeAfghanistan muswe uri pakati pemakumbo, zvireva kuti chiremera cheAmerica chadzikira. Saka vatora mukana unoyu kuti varambe vachitaridza kuti America iyaya yaityisa rave zuru rakapinda nyoka.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rabuditsa gwaro rinoshoropodza mhirizhonga yezvematongero enyika, iyo vanoti yakatanga pakaziviswa zuva resarudzo dzemabai elections. Asi bato reZANUPF rinoti izvi zviri kubva kumasangano avanoti anoshanda nebato reCitizens Coalition for Change. Sangano reProject Vote 263 rinoti zvinokatyamadza zvikuru kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvingaomeserwa kunyoresa kuvhota kusvika pakadai. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.